Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechitatu kukadzi 2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bhengi guru renyika rinoparura urongwa hwemari hwarinoti huchaita kuti vanhu vatenge mari yekunze mumabhanga avo. Vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yomubatanidzwa vatenda ibiti. Vanoti zvaitwa nehurumende zvinoratidza kuti dhora remuZimbabwe radzoka nerweseri. Mauto anopamba nhengo mbiri dzeMDC kumaNicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bhengi guru renyika raparura urongwa hwemari hwarinoti huchaita kuti vanhu vatenge mari yekunze mumabhanga. Izvo rinoti zvichauraya musika mutema. Godwin Manguda anoti panyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwavo hwemonetary policy, Governor weReserve Bank of Zimbabwe RBZ vaJohn Manguja vati kuti izvi zvitange kuitika mari yese yereal time gross settlement kana kuti RTGS nemabond notes iri mumabhanga yave kutorwa semaRTGS dollars, uye mari iyi ndiyo ichange yave kuchinjwa nemadhora ekuAmerica kana dzimwe mari dzekunze. Vati mari iyi ndiyo ichange yave kushandiswa kutenga mari yekunze pamusika wemumabhanga kana kuti interbank foreign exchange market. Vamanguja vati banga ravo ratora matano ekuti mutengo wemari yekunze hausi kuzokwira zvakanyanya, uyewo vati vachange vachiongorora kuti mabhanga ari kutenga nekutengesa mari yekunze zviri pamutemo. Vatiwo veruzhinji vachange vari kukwanisa kutengesa mari yavo yekunze mumabhanga pachena. Vatiwo vaya vanotumirwa mari kana kutambira mari kubva kunze vacharamba vachipiwa mari dzavo ari madhora ekuAmerica. Vamanguja vati vanoona sekuti matano tora achabvisa musika mutema wemari kuderedza mutengo wemari yekunze, izvo vati zvichaderedza mitengo yezvinhu munyika. Vatiwo izvi ndozvange zviri kudiwa nevemabhizimisi.
Mainvestors ndo vati kumbira izvozvo kuti zviitike nekuti panenge paine transparent market based economy, that's what we are doing throughout the world.
Muzvina bhizimisi vaOswald Bina vaudza Studio 7 kuti zvaitwa navamanguja ndizvo zvavange vakatarisira, sezvo zvange zviri pachena kuti uremu hwemabond notes hauenderani neuremu hwemadhora ekuAmerica.
Kana patongoita kuti pane mari ine exchange rate yakasiyana neyanga ichitaura, zvinokurova kuti izvo taakushandisa mari yako zvemaRTGS dollars. Ndozvapo. Ende izvozvo isusu sekuona kwedu zvinhu zvanga zvanoonokwa kuita, nokuti izvo kubva nguva yose yatanga tichizviita kunze uku zvaitotaridza kuti mari hadzina kufanana. Ndosaka pakazoiswa mutemo, ende mutemo uyo waitaridza kuti izvo kusasiyana kukaita mari ikoko ngatichiita kuti tiite zvinge zviri official, ende ndozviripo.
Asi vati pane mamwe matanho anofanira kutorwa nehurumende kuti zvinhu zvinatsofamba zvakanaka munyaya dzemabhizimisi.
Nyaya yemasurrender requirements, mari yavanobatira maexporters dai vambodini vatsukunyudza. Tazviona kuti vamboda kuedza asi havana kuzosvika pataita risiko, nekuti maexporters ari kuunza mari hurumende ichiri kubata 50%, vamwe 80% yavari kuchengeta, vamwe 55% yavari kuchengeta. Tiri kutarisira kuti kana vadaro vavachiisa ruling exchange rate kumari yavanenge vadini vabata yacho inoda kushandiswa kune zvinoda. kushandisa zvino.
Vanongora nyaya dzeupfumi vaPersistence Gwanyanya vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neRBZ rakanaka chose uye zvinogona kuti nyika iwane mari yekunze yakawanda.
Saka zvaitwa izvo kuti vane mari ngavauye vatengese mari dzavo. Zvino zvakanaka chaizvo nokuti vane mari vanobvaonawo mari yakafanira pamari yavo yekunze. Saka izvi zvinoita kuti mari dzekunze dzimwe dzakavanda munyika umo dzingagoni kuinda kumabhanga dzichitanga kuuya kumabhanga. Kana dzauya kumabhanga dzinouyawo neuwandu.
Asi vati RBZ inofanira kushanda zvakanyanya kudzivirira zvipinga idzo zvinogona kumuka apo matanho aya anotanga kushanda.
Hongu zvingatanga sekuti netsei pekutanga, asi kumberi kunoenda kuona kwangwini ndinoona sekuti zvichagona kudzikamisa rate, zvichagona kuti nyaya dzemari dzenyika idzi dambudziko ranga rapo rekuti mari dzaakuchinjwa pamusika mutema ritange kuderera tichiinda mberi ikoko, nokuti nyika ino ine mari yekunze kwenyika yakawanda.
Vamanguja vati vemakambani vakawanda vange vave kutenga mari yekunze pamukoto kuitira kuti vakwanise kutenga zvinhu uye vange vave kutengesa zvinhu izvi nemutengo yakakwira zvakanyanya. Pari zvino dhora rimwe rekuAmerica rinokosha mabond notes mana kana kudarika pamukoto. Vamanguja vati vanoona sekuti matanho avatora achaderedza mutengo uyu zvakanyanya uye kana izvi zvaitika mitengo yezvinhu ichadzikira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya iyi, nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemari uye vayambo vagurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vanoti zvataurwa nehurumende zvinoratidza kuti dhora remuZimbabwe radzoka pachishandiswa rimwe zita. Vabiti avo vakayambira nyika kuti hurumende iri kuda kudzosa dhora remunyika nerweseri vanoti havasi kufara neurongwa hwagavhuna webhanga guru sezvo mari dzevanhu dziri mumabhangi dzasiyiwa dzisina kuchengetedzwa neurongwa hwatorwa nhasi. Vabiti vanotivo vanhu vanofanira kutarisira kukwira kwemitengo yezvinhu uye kushayikwa kwezvinhu zvizhinji munyika. Tabata vabiti kuti tunze maonero avo.
So zvazvinoreva ndezvekuti tadzoka pakushandisa Zimbabwean dollar paya, and Zimbabwean dollar iri kunzi RTGS dollar, but dollar iri raiswa pasina anonzi pachirungu mafundamentals. There are no fundamentals supporting the return of the Zimbabwean dollar. Zvaita zvakangofanana nokutora mashizha kuti mashizha yamari, and because adaro zvireva kuti zvinhu zvichakwira, zvireva kuti zvinhu zvichashayika kunyanyanya petrol nedizil, kunyanyanya magetsi. So murume uyu ari kutamba feja feja nenyika, murume uyu ari kutamba juga nenyika, achikosta vashandi mari dzavo mumabhengi, achikosta vanhu vakasenzera kudhara mapension years their monies. So what has been done is a disaster, it's unacceptable, and I hope that Zimbabweans can recognize what he has done.
Pane zvavataura zvose, pane chamunoona here chingabatsira nyika, chingabatsira vanhu?
The key decision kainge iri yekuti mari yenyika ichafambiswa sei. So ndopane nyaya ipapa, and zvino hapa abira vanhu mari nekudzosa through the back door Zimbabwean dollar. So hapana chaataura chine musoro. In fact, zvaataura izvi vanofanira kutosungwa kuenda kuchikurubhi nekuti abira vanhu mari dzavo.
Vabiti, chamunofunga kuti dene vamanguzha vaita kana kuti vataura nhasi chii?
Chekutanga panga pachifanira kubviswa chibhuka chaiye chinonzi bond note. So the bond note should have been simply been demonetized. Chechipiri, panga pachifanira kuti mari dzevanhu dziri mumabhengi dzichengetedzwe, what we have been calling ring fencing RTGS balances in banks, so that mari yevanhu hairuze value. Chechitatu, takachifanira kuita dollarize nekustrengthena regime yemulti currencies. In other words, taifanira kungodzokera kuus dollar ikoko nekusimba kwaro ikoko, because ndo rinochengeta value yemari. Chechina, anga achifanira kuanaunza kuti achabata mari dzevanhu dzemaexporters dana zimplats, vanhu voona mari yavo. Ndozvaanga achifanira kuita zvasina zvisina kuitwa, and havana kuzviita. Zvinoti matsotsi ndo vari kunotora mari kureserve bank at 1:1, ndo vari kunotora mari kureserve bank at 1:1 vodira mupetrol, petrol yavanotengesa nemagaraji avo. So zvese zvaitwa ndezveutsotsi zvevanhu makoronyera ari kubira vanhu mari muZimbabwe.
Avo vange vari vaimbova gurikota rezvemari vatendai biti vachitaura vari panhare vari muHarare. Magweta arikumirira nengo mbiri dze MDC dzakapamka nemauto kwa Mutare neZulu Maneru aenda kumatare dzimosva achikumbira dare kuti ripe mutongo wekuti nengo dze MDC idzi dzibviswe mumaoko emauto. Lloyd Moyo anotipanya iyi.
Gweta ririkumirira vaJack Robert Saunyama navaDanmo Saunyama vaChristine Lovu vati chinangwa chekuenda kumatare ndechekuti vaviri ava vabviswe mumaoko emasoja uye kana paine mhosva dzavakapara vamiswe pamberi pematare edzimhosva zviri pamutemo. VaLovu vati vaviri ava havana kumbosvika kana pakutsvagwa nemapurisa.
Ichokwadi kuti ndikumirira Robert naDanmo Saunyama neZulu Maneru vari kumba kwavo kuzimunya panonzi pakasvika motikari yanga ine vanhu vakapfeka mbatya dzechiuto vakabata futi dzinoshandiswa nevanoshanda muchiuto. Vanhu ivavo vakashungurudza mhuri dzaRobert naDanmo vakarova madzimai anga aripo pamba vakarova Robert naDanmo pamberi pemhuri dzavo. Pedzezvo vakazotakura Robert naDanmo vakaenda navo kusati kwavakuzikamwa kuti vari kupi izvozvo izvi. Asi isu semagweta tichiri kumbofeya feya nyaya yachona kuti tione kuti vari papi kana kuti tishande nevemutemo kuti tizive kuti vakachengetedzwa kupi ende kuti vakachengetedzwa nyaya idzi.
Mutauriri wemauto Kenel Alfios Makotore vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi mavo. Vaviri ava vanonzi vakapambwa neZulu Maneru vari pamba pavaJack Robert Saunyama kuzimunya nemasoja anosvika masere mushure mekunge vamborohwa zvakaipisisa pamberi pemhuri dzavo. Madzimai vaviri ava anonzi akarohwa nemasoja aya. Mutauriri weMDC mudunhu reManicaland vaTrevor Sarwaka vati vaviri ava vanofungidzirwa kuti vaive nechekuita nemhirizhonga yakaitika masvondomano apfuura. VaRobert Saunyama ndivo vakakwikwidza vachida kumirira Mutare South mudare reparamende uye ndivo sachigaro weMDC mudunhu reMutare. Ukuwo vaDanmo Saunyama ndikanzwa weguta reMutare vachimirira Ward 6 kuchikanga danga mvura. VaSarwaka vashora zvikuru zviri kuitwa kunhengo dzeMDC mudunhu reManicaland kusanganisira vaviri ava vakatorwa nechisimba nemasoja. Mukoma wevaviri ava vaMike Saunyama vaudza Studio 7 kuti vakangomirira zvinobva kugwetra iro vati rakwidza nyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court. Kupambwa kwevaviri ava kunotevera zvakaitwa kuna vanoa sahumbe kuzimunya avo vakaitwa kafira mberi nemauto vachipomerwa mhosva yekukokera vanhu kuita zvemhirizhonga mwedzi wapera. Vasahumbe vakarohwa zvakaomarara nemauto vakazoshaya mushure mekurohwa uku. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Lloyd Moyo.
Tichiri panyaya yokupambwa kwenhengo dzeMDC, mashoko atiri kutambira anoti vaviri ava vaJack Saunyama navaDanmo Saunyama varegwa nemasoja Maneru ano. Gweta ravo vaChris Ndlovu vati vaviri ava vakakuvara zvakaipisisa zvekuti vanoda kutanga vaonekwa nana chiremba zvechimbi chimbi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavina wedunu rekaduna muNigeria azivisa kuti vanhu vanodarika 130 vave kuzikanwa kuti vakafa mukurwiswa kwakaitwa dunhu iri svondo rapera nevanhu vaive vakapakata zvombo. Vakuru vakuru muCanada vanoti vari kuferefeta moto wakabisa imwe imba muguta rekumabvazuva reHalifax uyo wakauraya vana vanomwe vese vari vemhuri imwe chete yevapoteri vokuSyria. Gweta guru rehurumende yeHaiti vaPaul Irons Villard vari kuramba runyerekupe rwekuti vari kumanikidzwa kuburitsa muusungwa varume vasere vakasungwa nemapurisa enyika iyi nemusi wesvondo vaine zvombo zvenhando yepamusoro. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvatambira nenzira dzakasiyana siyana urongwa hwemashandiro hwemashandisirwo emari hwaparurwa nhasi nagavhuna webhanga guru renyika Dr. John Manguza. Vamwe vachiti urongwa uhu huchabatsira vari kunze vanenge vachitumira mari kumusha kana vanotenga nokutengesa zvinhu kunze. Asi vamwevo vanoti havaoni paine chikuru chashandurwa navaManguza kubva pane hwaro hwemashandisirwo emari hwagara huripo kunze kwekungochinja mazita ezvimwe zvinhu sezvo vasina kuparura mari yenyika chaiyo. Mukuru wesangano revanotenga nokutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti bhanga guru renyika ndiro ragara richingotenga mari yekunze pamusika mutema, saka havashamiswi nekuti paiswa mutemo wekuti vanhu vachitenga kana kutengesa mari yekunze iyi zviri pamutemo kuburikidza nekuenda kumabiro dishon uko vahurumende inenge ichingotenga mari idzi. Asi vanokurudzira kuti dai paiswa mikana yekuti vanotenga kunze ava vazokwanisa kuwana mari yekunze kumabiro dishow nemari iri pasi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvavaita zvagara zviringoriko zvekuti ndivo vanhu vagara vari kungotengesa mari vari paRoadport, ndivo vanhu vagara vari kutengesa mari vari paBaitbridge, paPlumtree, pachirundu border post. Changosiyana nezvekuti mari inenge yakuzonotengeserwa iri muchitoro chine resines, ndo musoro unenge uripo uchipiwa bepa rekuti watenga kana kuti watengesa mari. Asi hapana chakasiyana nezvanga zvichingoitika. Uye chandotoona ndechekutoti vanogona kunge vakutokanganisa kufamba zvakanaka kwekutenga nekutengesa kwemari, sekuti unenge wakufanirwa kuenda kure kunotsvaga mari, kusiyana nezvanga zvichingoitika zvekuti unogona kungoti uri pabhazi wongodeedza munhu ari kutengesa mari nepahwindo ogako. Saka ndinoona sekuti vanozoenda vachinochinja ikoko vanotiitei vashoma. Ini chinenge changovopo bedzi ndechekuti vanenge vangobatsirawo panyaya yerate, kuti tongoziva kuti rate iri kwakati tichikombera kuti titenge pamumugwagwa nekuenda kuya kuchitoro chekunotenga nekutengesa mari ndezvipi zviri nani. Saka ndo musiyano unenge wangovopo bedzi, but otherwise zvekutongotenga nepahwindo ndiona zvimwe zvichanyanya kuitwa nevanhu kudarika kuenda kuchitoro.
Saka imi muri kutaura here kuti sevanorarama nekutenga nekutengesa kunze kwenyika pamwe chetewo nemunyika hamuna zvikuru zvamungatarisira kubatsirwa nazvo neurongwa hwemashandisirwo emari?
Zvatingade kubatsirwa nazvo zvikurusa ndezvekuti kana iyo maberudzi chenja achona iwayo vachinge vavhura Gava isi Maria kati wande ya kwenye 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 kana wachitengesa ni mtengo uri pasi nyoti basura kuti chere hivu kwa zata gara kuchingwe chinda kwa hivu kwa hivu lano babazi kikisa o nao kakata sabtu shwe kwa majonga chiripo nche kuti Maria ya vaya wanatenga ni kutengesa kwa misika mtema lacha ngoe enda hivu kwa kwa berizi change kwa kwa wachite tenga kana kutengesa mari yoyo mungo zo enda kwa misika mtema yago yoyo wachingono itenga ni kutengesa shwe kata Maria ya chango no pera maimende hivu momo maberizi change.
Abo vanga vari mtungamiri wesangano re International Cross Border Traders Association va Dennis Juru vari parunare mu South Africa na jonga kandemiri we Studio 7 nyanzvi mune zveupfumi uye vachimirira MDC mune zvemabhizimusi nokutengeserana ku Europe va Elliot Feve vaudzavo jonga kandemiri kuti matano atorwa navamangudza angadai ari matano akatorwa kare kare nehurumende mukuedza kugadzirisa upfumi hwenyika asi chikuru ndechekuti anoteverwa here nehurumende.
Ndingati vakandemire mamezures yavaita vamangudya mamezures yataa tichifungidzira kuti hurumende yese kubva kudhara zvikuru ingadai ari matano yavakatora kwete kuti ronzi bondi ne user i one is one asi problem ilipo ku Zimbabwe haisi problem ye exchange rate. Problem ilipo ku Zimbabwe ndio utungamiriri we ZANU PF utungamiriri usina kunyatsa kuti kwasuka ndio waita kuti pange pasina both investor confidence economic confidence saka tirikuona kuti hungu vanogona kunga vaisa zvinhu zvingangoti reruke kune vanhu vanonga vachida kuchinja mari especially kune vanhu vari ku diaspora kana kuti ma visitors vanonga vachida kushanya ku Zimbabwe asi chokwadi chatinoziva ndechekuti ipapa pachangotanga humwe uori zvakare nokuti chaita kuti tisvike patira pa uori wezambia.
Tichitarisawo vapfebe zvanga zvichitariswa nevanhu vakawanda ndezvokuti governor Reserve Bank vazivise kuti nyika yaakuzoita mari yayo here kana kuti kwete asi tanzwa vachitaura kuti RTGS ndo yave kunzi RTGS dollar pane shanduko here yamaona kubva kubond note ranga richingoshandiswa kuenda kuRTGS dollar.
Hapana kana shanduko iripo regai nditi muchidimbo isu MDC takagara tichiti isisu kana tichinge tapinda muhurumende chokutanga chataida kuita ndochekuti tivandudze mari yeZimbabwe tichitora rand. Nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvese zvinogadzirwa kuZimbabwe nenyaya yeUS dollars zvinonga zvichidhura kupfuurira dzimwe nyika dzese dzakatipoteredza zvinova izvo zvinoita kuti tisaite competitive panyaya yemaexports kune dzimwe nyika. Chimwe chacho ndochekuti takati isusu in the interim tochishandisa rand asi in the long term Zimbabwe inofanira kunga ichiita currency yayo.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vachimirira MDC mune zvemabhizimusi nokutengeserana kuEurope vaElliot Feve vari parunare kuLondon naJonga Kandemiri weStudio 7. Tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri mu social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei nhasi tanga tiri kunzwa kubva kune vatsigiri vedu vepa Facebook page yedu ye VOA Shona nepa WhatsApp zvavanofunga pamusoro penyaya yekuti governor webhanga guru renyika vaJohn Mangunjika vaparura urongwa hwemari vanhu vakawanda vachiti zvinhu hazvina kunyatsovajekera paurongwa hwaturwa uhu.
Ini ndinonzi talent rekuplistoni kumberengwa maonero angu pamusoro pezvabuditswa kwana governor wereserve bank wamangudya zvona sekuti zvinogona kutowedzera matambudziko panyika nyika yedu yatiri nekuti panyaya yemari apa zvingadi kubva tanyaya mari yanga ichingodiwa nga itori original currency yezimbabwe nemamiriro akaita nyika yedu tikanyatsotarira kuti patakabva nemari idzi pava kurefu na miriwe dawa achadi kuti be para baba chingi wa chingi wa karenzi ni karenzi jeshe mirimi kamani
imi daima iwanamka na ukutora na mama ngunza maiti
ngova taurira kuti eva mira sekuchinja chija currency go focusa nezvekuti eta tangoshandisa currency ine nini kazvaito nani instead yekuisa ine edis ngova dzadeta sama kuti rand zvaro kuteta pane pane kuisa ine currency yavari kutaura
inini ndoitwa taurai musoko murongwa wabharurwa navamangudya takatarisa mamiriro akaita zvino munyika medu ndinoona sekunge vatora black market kubva kuna fourth ruko kurodport vakanoitsveta mureserve bank of zimbabwe zvino zvekuti zvina hwaro hunokwanisa kusumudza zveupfumi zvatakatarisa kudanisana nazvo munyika zvakaoma zvakaomesesa chaizvo hanzvadzi yavo.
Munoona remangwana renyika rakamira sei pakadai?
Matunduru chaiwo anofunga vanoti pachikoregore zvikara zviri kusangana pamurato varume ava vapererwa vakuda kuti vabereki vachiisa musoro pamwe chete apa vamangudya vakambotiti gedyegedye hanzvadzi yangu nofunga uchiri kuyeuka pakamboitika maprotest zvekuti kuri kunzi ndasangana navo handiti ndaingovati vazadzikise sekuvimbisa kwavakaita vachiti gedyegedye I think zvakabuda panhepfenyu yenyika ZBC kuti ndikakundikana kuita mabhondi kuti uite gedye neus ndinorisaina saka ndaingova yeuchidza mashoko aya ndoti gavhena semunhu mukuru ndino machizadzikisa zvamakareva then tochionawo zvimwe tichienda kumberi so far vakundikana ende kukundikana kwavo kukundikana kwava mutori mwuve kukundikana kwava munangagwa nyika yabva yaenda mumataka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zvinoreva urongwa hwemari hwaparurwa nhasi nebhanga guru renyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Oliver Mtukudzi nekambo kake kakaita mbiri zvikuru Neria. Sezvo nguva yadu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Bank guru renyika rinoparura urongwa hwemari hwarinoti huchaita kuti vanhu vatenge mari yekunze mumabhanga avo. Vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vanoti zvaitwa nehurumende zvinoratidza kuti dhora remuZimbabwe radzoka nerwuseri. mauto anopamba nengo mbiri ze MDC kumanikaland. Tashika kumagumo machirongwa chedu chanasi, ivai nesu zvekare mangwana ini, ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC, ndichiti mosara zvakanaka.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.